manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 16/2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica mukucherechedza zuva revana reRegional World Children's Day. Varimi vakawanda vanoti gadziriro yekurima mwaka uno iri kukanganiswa nekudhura kwembeu nefotireza, sezvo zvikwanisiro zvekurima zvinopiwa nehurumende vasati vazvipiwa. Vamwe vane mukurumbira pamadande mutande vopinda munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira mapato akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika dzemuSADC mukucherechedza zuva revana reRegional World Children's Day kuVictoria Falls. Vakuru vematunhu nehurumende vanosvika zviuru zvinomwe pamwe nevana vanodarika zviuru zvisere 8,000 vemuSADC vakakokwa kumusangano uyu. Vanhu vakasvika nezuro pakatangwa urongwa uhu, asi nhasi ndipo panga paine nhaurirano dzizere pamusoro pekodzero dzevana uye remangwana redunhu. Dingindira regore rino rinobata dzidziso nekurudziro yemwana wemuAfrica kuti abudirire. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoshanda nevechidiki vari mukuru wesangano reWeva Education Trust Amai Talent Jumo kuti tinzwewo maonero avo.
Chituko chichakakosha zvikuru kuunganidza vana pamwe chete kuti paudiki hwavo vatange kunzwisisa kukosha kwedzidzo. Tinofara kuziva kuti nyika dziri kuungana uye dziri kuunganidza vana kuti vazvitaurire pachavo, nekuti kazhinji zviitiko zvakadai misangano inoitwa kuchiuya vatungamiriri vazhinji vacho vari vanhu vakuru vasinganyanyi kunzwisisa zvinosanganikwa nazvo nevana, zvikuru sei vana vachiri kuenda kuchikoro. Naizvozvo tinokurudzira hurumende dziri kutumidzira vana kuti vange vari vana pazera, kwete kuti vamiriri vavo chete.
Sei muchidaro Amai Jumo?
Vanga vavadiki pamomo, asi maziko avo nepfungwa dzavo nemuono yavo nezviroto zvavo zvakakosha pakuumba nekutsimbidzira zvinofanira kuti zviitike, zvinovashandira ivo maringe nepatiri pari zvino.
Ndedzipi nyaya dzakakoshera vana pari zvino?
Pane nyaya yedigital technology yandingapa semuenzaniso. Kazhinji panounganiwa nevanhu vakuru vachiedza kufungira vana nekurongera vana. Nyaya idzodzo dzinokwanisa kusara kumashure nekuti vanenge vachironga havana kunzwisisa kuzere maererano nezvido zvevana uye zvinogonekwa nevana.
Iko kuvaunganidza vechidiki ava pamwe chete muurongwa hwakadai kunovabatsira sei muupenyu?
Vana pavanosangana pachezvavo vanotodzidzisana ivo pachezvavo kuti vangashandisa sei teknoloji iyoyo, uye vachipanana chitsvambe chekuti chichimwe zvechavangade kuvandudza zvavatori nazvo. Uyezve kuunganidza vana uku kunoita kuti zvichemo zvavo pavanotaura ari mazwi avo unokwanisa kurinzwika, kwete nevatungamiri chete asi nevabereki uye nevese vanobatikana pakusimudzira kubatsira mwana muno muAfrica kusanganisira nevanotipa mari madonors vakakosha vakanzwisisa zvichema zviri kubva kuvana vanozvikoshesa nekuti vanenge vachiziva kuti hazvisi zvishuwo zvevanhu vakuru zvinokwanisa kungotsakatika asi kana zviri zvishuwo zvataurwa nevana kazhinji kazhinji rubatsiro rukauya nenguva yakafanira tinobudisa michero yakanaka nekuti vana ndo vanenge vataura zviri pamwoyo yavo
tarisiro dzenyuwo imi sevabereki vanoshanda nevana dzinenge dziri dzipi kuseri kwemisangano yakadai
dzidzo dzataka yatingati curriculum yataka inherita kubva kuvapambe pfumi yakanga iri centered around the bottleneck system yekuti vashoma ndo vaifanira kuti vabudirire tuchasira kuti vana pavanounganidzwa uve zvemukana wekuti zviongororwe kuti makarikulam anga vandudzika sei nenzira inoita kuti nguva inopedzwa mwana achienda kuchikoro makore ese anoenda kuchikoro asangobuda nebepa chete asi mwana wega wega anofanira kuti abude achikwanisa kuita chimwe chinhu chinovandodza community yaanobva tinotarisira kuti masolar system achange achitogadzirwa nevedu vana asi izvi zvinokwanisa chete kuitika kana misangano yakaita seiyoyi yazviisa patable yove a topic of discussion inokosheswa
avo vanga vari vanoshanda nevechidiki vari mukuru wesangano reWeva Education Trust amai Talent Jumo vachitaura vari parunare vari muHarare neStudio 7 Varimi vakawanda vanoti gadziriro yekurima iri kukanganiswa zvikuru nekudhura kwembeu nefotireza sezvo vasati vapiwa zvikwanisiro nehurumende. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo mvura yaturuka munzvimbo dzakawanda munyika varimi vakawanda vanoti havasati vaisa mbeu pasi nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekurimisa mumwe murimi wekubvanget vaadhimaya tsuro vanoti mbeu nefotireza zviri kuvadhurira zvakanyanya vatsuro vanoti mbeu nefotireza zvavakavimbiswa nehurumende pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential input scheme havasati vazvipiwa
zvose zvatakatovimbiswa nehurumende kuti tichapiwa kana takachera makombe ekudyara hapana chati chauya kusvika parizvino mvura yekutonaya asi hapana chati chauya
mumwe akachera makombe ekudyara chibage sezvakakurudzirwa nemadhumeni kuitira kuti vapiwe mbeu nefotireza vatongai masembura vekuward 14 kuchegutu vanotiwo hapana chavati vapiwa vachiti makomba vakachera ave kutovharika nemvura yave kunaya mumwe murimi asina kuda kuzivikanwa nezita wekuhurungwe anoti haasati apiwa mari yake negrain marketing board inosvika madhora ekuamerica mazana masere nemakumi mana kana kuti $840 izvo zviri kuita kuti vatadze kuzvitengera mbeu nefotireza
handikwanisi kutenga mbeu nefetilizer nekuti handisati ndapiwa mari yangu neGMB yechibage chandakaendesa gore rakapera chaiko
murimi wechibage kumazowe mudunhu remashonal and central vabisop kamudyariwa vanoti dai hurumende yabhadhara chimwe chidimu chemari yezvikwanisiro zvekurimisa kana kuti subsidies kuti zvive nemitengo yakaderera kuvarimi
kuti varimi vanokwanisa kuzvitengera mainputs vakwanise kunotenga vega mainputs ari subsidized nyangwe achitibatsira inyaya yekuti tinenge tisina cash yakakwana yekurima zvakadi zvati zvinotikwanisira nekuti vamwe tine minda yakati kurei kuti utenge mainputs anokukwanira pamunda unenge wakudawo mainputs ekuti unowana nemutero wakakwanira
mbeu yechibage inorema makirogiramu 10 yaitengwa nemadhora ekuamerica makumi maviri nemasere kana kuti $28 gore rapera iri kutengwa nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45 gore rino mukuru wegrain marketing board vaedison bhadharai vakaudza komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yepublic accounts committee svondo rino kuti havasati vabhadhara vamwe varimi asi vakaudzawo komiti iyi kuti hurumende yakavapa mari inosvika mamiriyoni 13 emadhora ekuamerica kana kuti $13 million vakatiwo pamusoro pemari iyi hurumende yakapa kambani yavo mamiriyoni 100 rine 15 kana kuti 115 million zig kuti vabhadhare varimi vasati vawana mari dzavo. Hatina kunzwa divi rekotiko kuti yakapiwa mari yakawanda sei nehurumende kuti ibhadhare varimi sezvo kambani iyi iri iyo yakasaririra zvakanyanya pakubhadhara varimi. Vamwe varimi nedonje vave nemakore maviri vasati vabhadharwa mari dzedonje ravakaendesa kukotiko sekutaura kwavaRest Mpofu.
Gore rakapera ini ndakaita mabhero 53 ndobva ndabhadharwa mabhero 23 nanhasi asati abhadharwa igore rakapera. Gore rino ndakabhadharwa mabhero halfway ose handisati ndabhadharwa ave 42.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwepgt, vanoti kunyange mvura yakanaya nzvimbo dzakawanda vanoti varimi havana zvikwanisiro. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonaland west, amai Evelyn Ndoro, vanoti mbeu yechibage iripo inokwana asi vakamirira fertilizer isati yavepo. Amai Ndoro vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mbeu, fertilizer nemishonga yemakonye zvose zvakakwana kamwe chete. Gore rapera varimi havana kurima zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemvura zvakakonzerwa nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchachipihwa neni Evans Zininga. Chingamidzai vateereri kuchirongwa chemadzimai Women's Forum chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ose, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Tine rombo rakanaka nhasi, tabatana naDr Chido Muchemwa, mudzimai wechidiki vanogara kuguta reToronto muCanada, pamusoro pechinyorwa chavo chitsva chichangobuda chinonzi Who Will Bury You. Iri ibhuku regaitinzwe vachitsanangura zvizhinji pamusoro paro.
Ndinonyora nyambo dzevanhu vanogara vanhu vanobva kuZimbabwe vachirikwa kuZimbabwe nevakaenda kumhiri kwemakungwa. Ndakaita PhD yangu kuUniversity of Toronto muna 2023, saka iye zvino ndiri kunyora asi ndiri kuitawo research yangu ndichibva kunzwisisa kuti patinotsvaga nyaya dzedu dzevanhu vemuZimbabwe tinodzitsvagepi.
Ndingade kubvunza kuti chakakusundai kuti munyore manyorero amunoita aya chii?
Saka ndane makore ndichinyora asi muna 2020 baba vangu vakashaya. Ndikatanga kuverenga dzimwe nyambo dzandandambonyora ndikaona kuti pese pandainyora ndanga ndichinetsikana nemubvunzo wekuti ko kana baba vangu kana mai vangu vakashaya ndikatadzwa kunovaviga ndichaita sei. 2020 zvikaitika ndikatanga kubvunza mbvunzo yekuti Who Will Bury You, ndiani achakuviga?
Imimi tiri kuona iko zvino munogara kuToronto, chinokubatsirai pamunenge muchinyora apa muchisanganisa upenyu hwekuZimbabwe neupenyu hwekuCanada kuno kwamave, nhoroondo yeupenyu hwenyu kumusha nekuno zvisangane zvireve chunhu pamunenge muchinyora chii?
Saka ini ndiri gotwe amai vangu, saka segotwe ndinoenda kumusha kakawanda. Saka ndinogara ndichiti ndiri kuCanada ndoenda kuZimbabwe ndodzokera kuCanada ndodzokera kuZimbabwe. Saka pesa apa pandee ndichifamba wakagara kuZimbabwe uchifunga kuCanada unotanga kuona zvinhu zvangu usingaone uriko Canada. Kana ndiri kuCanada ndotanga kufunga kumusha, ndotanga kunzwisisa zvimafambiro anoita zvinhu zvakasiyana nekana ndakagara kuZimbabwe.
Who Will Bury You muri kuzviisa pachinzvimbo chekuzvibvunza imi zvamubvunzo wakadzama unoda kuti ndiukandiwo kune vamwe vanhu vari kunze uko kuti ko iwe uchavigwa nani? Ishoko rakakura izvi, makanga makadzamisa pfungwa ka. Chinogona kuti nhasi titi makawana menduro kubva kumubvunzo wamaizvibvunza uyu ndechekuti kudii?
mupindiro wandakawana ndewekuti kana wakagara kuZimbabwe mhuri yako yese ichigara muZimbabwe unogona kungofunga kuti ini kana ndikafa hazvinetse kuwana anondiviga hama dzangu dziripo cheche yangu iri asi kana wamboenda kuri kana kuti hama dzako dzaenda kuri vanhu vese ava vataingotemba navo kuti ava ndo vanhu vangu havasi tipo saka taakufanira kudzidza kuti saka kana ndadaro ndinovaka sei hukama nevanhu kuti ndiwane vanhu vachandibetsera kana zvinhu zvaita
mataura nyaya yakakosha vanoda kuwanawo bhuku renyu iri vanoda kuriverenga vanoda kuritenga vangadewo kutaura nemi nezvezvinyorwa zvenyu izvi vanokutsvagirai kupi
ini ndine webhusaiti yangu www.chidomchemwa.com mukaendako munowana mhinduro une mibvunzo yese iyi munowana kuti bhuku rinotengwepi munowana kuti munondiwana kupi zvese zviripo
aiwa ndinokutendai zvikuru kunge magona kutaura nesu chinhu chandichakukumbirai chekupedzisira ndechekuti kune mudzimai ari kunze pamwe ari kuverenga zvinyorwa zvenyu izvezvi pamwe ari kutanga kunzwa nezvenyu pano nhasi pastudio 7 anobva ati inini ramangwana rimwe zuva ndinoda kuzoitawo sachido muchemwa zvii zvamungamuudze tichipedzisa zvenyu
ini ndofunga kuti munhu wese anoda kunyora anofanira kutanga averenga nokuti ndokuti tidzidze kuti tinoverenga tinonyora sei saka ndinokurudzira vanhu vese varikuda kunyora kuti verengai vanhu vari kunyora nezvezimbabwe munzwisise zviri kuitwa nevamwe kana ine shungu chaidzo sezvandataura pawebhusaiti pangu mongonditsvagapo ndinokubatsirai 1-on-1 kuti tiwane kuti zvinofamba sei
ndinokutendai vahanzvadzi kunge mapinda muchirongwa chedu chanhasi tokushuvirai zvakanaka nemiwo vateereri ndokutendai kunge mange muri muchirongwa chedu teererai zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chemadzimai ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko rekuparadzwa kwaitwa zvimwe zvikoro nedutu riri kuuyiswa nemvura iri kunaya munyika munguva ino mumatunhu emasvingo neMidlands. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Valbert Masaraure kuti tinzwe kuti dambudziko iri rakakura sei.
Nyika yaita dambudziko yemvura iri kunaya iine mhepo yakawanda zvakanyanya zviri kukonzera kuti kupararudzwe infrastructure yakawanda. Tiri kuona midhuri inofanirwa kunge ichidzidzirwa vane vana ichiparara, dzimba dzevanhu, zvitoro nezvimwe zvakadaro. Tinoona nyaya yakaitika kuna ana Mberengwa kwekupazwa kwezvikoro pachitozofiwa nemwana anenge ari grade 3. Tinobata maoko mhuri yakarasikirwa nenharaunda yese nenyika yese tichiti rufu rwakaita seurwu rwaigona kudzivirirwa dai takaita gadziriro yakakwana sati tasangana nemvura iyi.
Zviri kukanganisa zvakadii dzidzo yevana izvi vamasaraure?
Tine zvakare vana vari kutadza kuzoenda kuzvikoro, dzizi dzavanoyambuka dzazara mvura, tungave tukova tudiki vachigara kudzimba. Tine vana vari kutadza kudzidza nenyaya yekuti pavanodzidzira paparadzwa. Tine vana vasiri kudzidza nekuti vagara vachidzidza pasi pemuti. Saka kunaya kwemvura gore negore kunogara kuchimisa kuwanikwa kwedzidzo. Kunaya kwemvura dzimweni dzenguva tine varayiridzi vari kuvharirwa nemvura vasati vasvika kuzvikoro kwavanoda kuti vadzidzise. Tine vanoda kutakura material yemaexaminations vari kuvharirwa vasati vasvika nematerial iyoyo. Saka kunaya kwemvura kwakanaka tire tichikuda, asi nenyaya yekuti hurumende yedu iri kutadza kuita gadziriro dzakakwana zvikoro zvedu zvinowanikwa zvisina kugadzirira misi nenguva.
Imi sesangano revarayiridzi zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kubatsira kurerutsa dambudziko iri?
Taane mwaka wakati kurei tichikurudzira hurumende kuti dai yagadzira matano ekuchengetedza zvikoro zvedu panguva yemadisaster akaita sewaya yemvura dzemafashama kana panotoshayikwa mvura chaipo kana panouya mapandemic akasiyana siyana. Saka chekutanga togara tichikurudzira kuti tinge tine atinoti macontext specific models ekugadzirira nyaya yemaemergencies nemadisaster. Hongu tinoziva tine civil protection unit inenge ichibata nyika yese pakutarisa nyaya idzi kuti dzisaitike. Asi makore nemakore tinoona kuti vanenge vachipa zvinhu zviri general zvisingabatsire masector. Tinenge tichida interventions are sector specific. Chechipiri tinogara tichikurudzira kuti panguva yakadai tinofanira kunge tine macommittees ema education emergencies ari munharaunda dzakasiyana siyana anenge achikwanisa kuona kuti ndezvipi zviri kuda kuitwa zvikagadziriswa munzvimbo muno kuti vana varambe vachienderera mberi nedzidzo kunyange zvako kwaitika dambudziko. Asi panguva ino patasvika taakuchikokurudzira kuti nyaya dzekuti kuchanaya dzinozikamwa weather forecast yedu dzinozikamwa kudzi kwakati kuchanaya mvura yakawandisa infrastructure irikuwa ichaparara mhepo ichawanda zvinogara zvazikamwa. Tine tichida chenjedzo kuti ikurumidze yafamba vanhu voita gadziriro yakakwana uyezve tinenge tichikurudzirawo zvakare kuti vana vanenge vazodzivatadza kuenda kuchikoro tinge tine hurongwa hwekuti vangaenderere mberi vachidzidza sei kunyange vari kudzimba dzavo ndeipi nzira dzeremote learning dzatingaite kuti vana vasarasikirwe nedzidzo. Tinoona vana vamwe vari kunyora mazamanishoni nekudaro tinenge fanga tine matanho atinawo ekuti mazamanishoni iwaya chero vakamiswa nematambudziko akasiyana siyana vakwanise kuwanirwa nzira yekuti vange vachinyora. Ngatichiitei gadziriro yakakwana tisangovhunduke nguva nenguva zvive zvinhu zvatinogara takarongera tichiziva.
Hurumende ine matanho airi kutora here kana kuti mune zvamuri kuitawo here kushanda nehurumende mukuedza kugadzirisa dambudziko rezvikoro zvaparadzwa izvi?
Hurumende hongu takaipa tsvakurudzo dzatakaita tikavapa magwaro avaina mahofisi mavo anotsanangura matanho akasiyana siyana anoda kutorwa kuti agadzirire nyaya iyi. Tisarambe tichikochema nenyaya imwe chete gore negore. Dambudziko raitika hapana chatichaitwa chinobatika kubva kune hurumende yedu. Pari zvino tiri kutotumira zvakare maproposals mamwe atiri kutaura iwaya kuti dai taita muonera pamwe tarwisana nedambudziko iri. Dzidzo yevana vedu isarambe ichimiswa nenyaya yezvinhu zvatinge tagara tichiziva kuti zvichaitwa.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Zemitambo, vamwe vane mukurumbira pamadande mutande kana kuti ma-influencers vanonzi vava kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira mapato akasiyana-siyana. Asi izvi zvine pundutso here? Mutori wedu wenhau Passmore Ndlovu anotipa nyaya yacho zvizere.
Mumwe mutambi ada kuzikanwa nerekuti Farai anoti muZimbabwe zvimwe zvinoita kuti vatambi vaite zvematongerwo enyika kuda kuwana raramo.
Ehe, nyari pakuda kutsvaga kurarama nekuti pamwe pacho zvinenge zvakaoma. Asi tinoona kuti muZimbabwe hapana chinorwadza sekutaura saidi rako, unobva watukwa nevadzigiri kana kuti mafans.
Kwemakore mazhinji vanotandadza veruzhinji munyika vakaita saJa Preza, Sandra Ndevele, Sulumani Chimbetu, Matthias Mere naKudzinya Kudya ndevamwe vanombokokwa nemapato akasiyana-siyana vachitandadza veruzhinji panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Sandra Ndevele atori kanzura webato reZANU-PF kuvulawayo. Vaimbi vakaita saHoly 10 ndevamwe vakabuda pachena vachitsigira ZANU-PF musarudzo dzadarika. Vamwe vanotandadza veruzhinji vakaita saFelicitas Murata anozikanwa nerekuti Maititi vakamboshoropodzwa neveruzhinji pamasaisa esocial media mushure mekunge vataura kuti vanotsigira ZANU-PF. Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti pari zvino muZimbabwe vatambi vachiri kutsoropodzwa kunyangwe nevatsigiri vavo kana vakaburitsa pfungwa dzavo mune zvematongerwo enyika.
Muzimbabwe dambudziko redu guru ndere political polarization. Yekuti vanhu vanoti vamwe vanotsigira hurumende, vamwe havatsigiri hurumende. Pochetwa sekuti ava vanhu vava vavengi havasi zvizvarwa zvemuZimbabwe.
Asi nyanzvi inongora nezvematongero enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio kuAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe dzinofanirwa kudzidza kunyika dzakaita seAmerica pamafambisiro ezvematongero enyika kunyanya panyaya dzekodzero dzevanhu mukutaura pfungwa dzavo vakasununguka mune zvematongero enyika.
MuAmerica vaimbi kana vamwe zvavo vanozikamwa zikamwa muAmerica vakasununguka kusapota bato ravanenge vachida kutaura zvavanoda pamwe kana kutonyomba president chaiko vakasununguka zvichiratidza kukura kwoutongi hwejekerere pamwe chete nokuremekedza kodzero dzavanhu.
Musarudzo dzichangopera muAmerica, vaimbi vakaita saBeyonce naTaylor Swift vakabuda pachena kuti vaitsigira amai Kamala Harris uye Azalea Banks naKid Rock vaitsigira vaTrump. Vanoita zvemafirimu kuHollywood vakawanda vakaitawo zvimwe chetezvo. Mukuru wesangano rinorira kodzero dzevatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Dr. Tavani Moyo vanoti munhu wese wemuZimbabwe kusanganisira vanotandadza veruzhinji vane kodzero yekusarudza pamwe nekutaura vakasununguka bato ravanotsigira mune zvematongero enyika vasingatye, vakati kusiyana kwepfungwa hakufanirwe kuunza ruvengo sezviri kuitika munyika.
Chatinokurudzira ndechekuti nekufamba kwenguva dunhu rekwedu ngari kure risvike pakuti kana uri muartist kana kuti uchishambadzira mashoko sununguka kutaura kuti ini zvangu zvandinoona ndikaona munhu akadai so achinge achitungamira zvinondiitira zvakanaka. Wotadza kuti wapedza kudaro wosvika unzi uri mhandu uri nhunzvatunzva kana kuti wobva wanzi tsvimbo mugodzi.
Ko ivo vanotandadza veruzhinji ava vanoudzamu hwakadini pakunongedza vanokunda musarudzo? Tabvunza imwe onyanzvi inongora nezvematongero enyika vachishanda nesangano reAfrican Cause Trust vaElton Ziki avo vati
nenhau yokuti vane vanhu vakawanda vanovatevera anonzi mafollowers. Saka kana uchida kushambadza shoko rako maringe nechero chunhu, vaimbi kana kuti maartists vanhu vaunoshanda navo semunhu anoita zvematongerwo enyika.
Vachipa maonero avo panyaya iyi vanongora nezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uyezve vachishandidzana neboka reNational Democratic Working Group rinotungamirwa navaJob Scholar Dr. Uraya Izembe vanoti hongu vatambi vane kodzero yekutaura pavamire vasingatye, asi muZimbabwe kuita izvi kune njodzi pakuti veruzhinji vanoona rupawo rwebato rinotsigirwa nemutambi zvobva zvakanganisa basa rake kana bato racho risina kuchena.
Mbiri yakaipa yebato iroro ndiyo inenge yomushayisa fuma nokuda kwokuti vanhu vane vati uyu unoimbira bato risingaiti zvakanaka. Saka kuipa kwacho ndiko kuti bato iroro rikaipa, iye muridzi uyu zita rake nomva raipa, basa rakewo iroro roshayavo vanhu vanenge vachitenga.
Muhurukuro neStudio 7, mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti vanoita zvemitambo vanofanirwa kukosheswa nebasa ravanoita nguva dzose nekuti vane basa guru mukusimudzira tsika nemagariro.
Tagara tingori vanhu vane ruono ruri pamusorosoro zvikuru sei munyaya dzekusimudzira tsika nemagariro evanhu vatema. Kana vatungamiri vedu chaivo ndozvavanotaura izvozvo, president vamunangagwa, nenyaya iyoyo yekuti unhu hwedu zvinhu zvedu sevanhu vatema zviende pamusoro zvionekwewo muchiedza chakanaka.
Zvichakadaro, imwe tsvarakadenga iri kumirira Zimbabwe mumakwikwi eMiss Universe Sakile Duve ari kuMexico, uko ari kukwikwidza muchikamu chemakumi manomwe nematatu echirongwa ichi nhasi mugovera Mbudzi 16 panzvimbo yeArena CDMX muguta reMexico City kuMexico. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2024 muCape Town. Endabeni zethu namhlanje,
uzwe abanye besikubona bona nqali ukufanda bona laliphulula libisebenzi libophelisi ngalikhulula thina. Uma ngathi ngumuntu ongakhuluma bonobo phezu kokuthi igayi labantu lakuthumela imphefumulo yalahleka, abanye balimala.
Abakubandla elibusayo bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakwizwekazi le-Afrika, ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu, kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulelwa inkululeko sasiyilwela iZanu.
Abaphikisayo bathi amabandla afana leleZanu PF kawakwazi ukubusa, njalo isikhathi sabo sesijayile esokuhlala embusweni. Uhulumende usethembise njalo ukuba uzathuthukisa umgwaqo weBulawayo Nkayi Road obhidlike okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakubandla elibusayo eZimbabwe bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika, ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Bakhulume lokhu ngesikhathi kusanda kususwa uhulumende webandla ebelikhokhelwa ngumnumzana Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana, njalo kulokuxokozela okwenzakala kwele Mozambique kulandela ukhetho lukamongameli onqobe khona ibandla leFrelimo. Kodwa abaphikisayo bathi amabandla afana leleZanu PF kawakwazi ukubusa, njalo isikhathi sabo sesitshayile esokuhlala embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma okubandla leZanu PF, njalo umele iphelandaba jabalala edala lephalamende.
Endaweni eziningi sokulabantu abatsha abancane ababengekho amazwe lawa elwela inkululeko lawo, so ukuthi bazwisise okwenzakalayo sokungani sokuthiyana ngoba uzwe abanye besithi bona nqali ukufanda bona lalikhulula libisebenzi libophelisi ngalikhulula thina. Uma ngathi ngumuntu ongakhuluma bonobo phezu kokuthi igayi labantu lakuthumela imphefumulo yalahleka, abanye balimala, so uhlubona ukuthi vele sokukhulunywa ngama-generational issues atshiyeneyo. Yikho ngithe bona mina amabandla lawo akhulula amazwe indingeko enkulu ekhona yokuthi kumele aziguqule abe hlale siba relevant ngomumo okhona. Kathesi vele akusayenzi ukuthi kulo kukhuluma ngokuthi salilwela salilwela. So kumele sikhulume ngokuthi siya ngabo sisuka ekulilweleni. So yikho ngisithi kona mina thina njengeZanu PF wa-rebesting ourselves, siyaziguqula ukuthi sihambelane lo mumo okhona kathesi. Yikho ngumangala nxa usithi kona abantu bonke bazonda, asho bantu bonke ngoba abanye bakuzwisisa. Yikho bona thina kathi mina nginje ngesikhathi sokulwa kwempi ngangimfutshane kakhulu, azange ngiphathisipele, kodwa namhlanje ngomunye walabo abaphezulu nxa ngikhuma ngezikhundla ezokubusa okuthi ngifuna ukuba-embracing the young ukuthi lazo zingene kwi-leadership. Njengakhona okubonayo ama-opposition amaningi ngabantu abasesebancane, abantu abasesele minyaka eminingi phambi kwabo. Yikho sesibenze lathi zingebajayele ezami phila.
Ye, kodwa-ke abantu abasakhulayo la okhuluma ngabo baswela ubukhohlakalo, baswela ukuthi amabandla la alwa impi ayihluleka vele ukubusa, bangani badonsa besiye egangeni sonke isikhathi baphikisana le ntando kaZulu ngokubona kwabo, akunjalo babajuma?
Kwenye indawo ngabe kunjalo sibili, kodwa kwenye indawo yikho bona bengitshile ukuthi ngama-different ideological perspectives asekhona phakathi kolutsha nabantu abadala. Yikho ngenxa abantu bele bandla labo elalwela inkululeko kumele befunda abadala ukuthi nabayi sebeqala ukudedela kancane kancane befaka olusha labo kona abantu badlengwe ngalelo uzabona ungayisinyenza njalo amabandla lawo ngabe ayalelo ke ekhona njalo kumiswe konoko okukhuma ngako ukuquluza komnotho yinto vele engafunakaliyo kumele kube le-equal distribution yomnotho ukuthi umuntu wonke azive ekudumala elizweni lakhe
ye kodwa bangaguqula yini izenzo kulabo ababusayo kathesi abalwa impi yenkululeko emazweni atshiyeneyo
yikho phela ngisithi bona lingaphuza ukuziguqula linalodwa abantu bagcina benjani belikhiphizele phansi yikho thena ubona njengebandla elibusa lapha eZimbabwe sesiqalisile ukuziguqula sodwa sesiqalisile ukuhluba isikhumba esidala sigqoka isikhumba esitsha ukuthi laba abadala bebekhona ye bakhona yikho bona sesile nto leyo i-elders council ukuthi abahlale laphana besibonisa kodwa asebeqhuba indima kube yithi ulutsha olukhona.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla leZANU-PF obexoxa leStudio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu. Kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulelwa inkululeko sasiyilwela iZANU. Azange ngilizwe igama elalisithi asikhipheni uSmith iZANU ibisifela esikhundleni. Abantu kwindalo yomuntu vele ithi kuphilwa ngotshintsho. Uya konke obukwenza ukwenza kube ngcono. Kodwa sibona la mabandla kukhulunywa ngembali insuku zonke yethu nasalwa inkululeko. Lisenkingeni chuma kathesi lifana lenkukhu ezithandele ngehulu. Khona lokho elikwenza uZulu, uZulu selibophile okungamazwane sokubotshiwe alisayindawo. Uyayibona iBotswana ukuthi khona i-50 years sebephumile iMozambique bayala abantu. IZimbabwe yona leyo alisoze libuqutha ubuthongo ngezinto esezisenzakala ngoba kalilandeli into eyiyo kwathiwa iyalwelwa. Nxa chuma wena ungaphatheka ngempini mina ngaphatheka empini. Sasibuzwa thina amabhunu asibuze ukuthi khona amathororo liwabonenga sithi asiwabona ngivini siwabonile bangasibuza labo abathethiswa esasikwazi ukuthi balwela thina sibatshele ukuthi amabhunu siwabonile alele embundwini wedamu lapha thina besikwenza yikho kulwela inkululeko ngisasingakwazi ukuthi senzela lina liyizani ngabe sasikwazi khonoko ngabe sasibatshele ukuthi amabhunu kawalila njenga hayi khona lokho elikwenza lokho yikho abantu bengalifuna abantu bafuna into eprogressive ele development kuyalanjwe elizweni ilizwa lila madamu akula kuhla kakulani 50 years lisembusweni akula muntu okufunayo khona lokho yikho ke babudube bekhitshwa bakhitshelwa khonoko ukuthi abalandeli into abayithembisa abantu bakhuluma into engekho amanga kutshetshela uZulu into ezingekho umuntu ufuna ukuhlala esikhundleni afake ifamily yakhe ayisikho kwakulwelwa khonoko akula muntu angalwela ukuthi ifamily yakho Ncube asiyena empini ukuze uNcube athi bhekhe lo nkosikazi wakhe labantwana akukho khonoko
ye kodwa ke abadala bakhuluma bathi umbuso awuphakelwane njengegwayi ukuthi abaphonge uphuma nje phela baphuma nzima abantu labo so manje bazaphuma mayini njengakonkweli
ukuthingayo kwakumele khona lokho kulwela impi kakuzange kukhulunywe ukuthi umbuso awucatshelwana njengegwayi kwakuyikuthi kuthiwa sifuna umbuso wenkululeko namhlanje umuntu ungifela ukuthi ngitholani ukuthi lapha lokho elikwenzayo lokho kakuqondanga ikhansili le enka ikayisebenze so kumbe hayi nanti elami ibandla ngibuyile mina ngi-Freedom Alliance kumele ngifele khona lokho ayisikho esakulwelayo khonoko ngoba ungakhangela abantu laba sebekwenzile amabandla lawa bakhipha kuphela umbuso wamabhunu bangena bona ematomini walana wamabhunu sebephila isibhunu sona siya esasisibona ukuthi uSmith nxa ehleli futhi azabe ngcono ngoba wayesiba le farm yakhe umntakamgabu bele 23 farms umgabe inkwazi la kograce ungakubala i-100 amafarm uSmith kazange abe lawa amafarms afika khona uyayibona into yakhona so obubi khonokuthi kwakumele kwazakala ukuthi hayi elizamfaka la uyi-it's a dynasty seyinkosi usebusa lo queen wakhe kambe ngubani babuduba engatshona esilwa bethwala imbhobho abantu bechapha abantwana bekhalala impilo zabo besiyalwela ukuthi uChuma kabe ngunanani kumbe ibandla likaChuma uthiwe bengonanani becazimula izisu besuthi imali yelizwe uZulu ngapha ewaza ngendlala ayisikho lokho yikho abantu bengawafuni abantu kayisikho ukuthi kuthiwa inzondo bazonda sizonda izenzo zeZANU labakhokheli bayo ubese sizwela laba abalandelayo kukhona phela abanye abadonsa wabona inkomo ebanjwe ngomkhala lapha babudubi ayikwanisi ukuthi ngathi ihluku kube kuhlungu ihlithi bhazala la khona siyabazwela labo ngoba badubi kanjengathi
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa wezemaphandleni uhulumende uthi uzalungisa umgwaqo wethara osuka kobulawayo usiya enkayi olakho njalo ukuxhumanisa izigaba eziningi ukuza kwenza kube lentuthuko ekhanyayo emathebeleni north sokwedlule iminyaka engamajumi amathathu uhulumende ethembisa ukuba umgwaqo lo uzalungiswa kodwa akukhanyi ngijola kancane ukuthi siwakuveza lokhu ngoba usuphele du endaweni eziningi lomgwaqo oqakatheke kakhulu esabelweni lesi isiphathamandla sikahulumende sesithembise njalo ukuthi kuzalungiswa ngemfanelo umgwaqo lo eminyakeni elandelayo kubika uNokutaba Dlamini
Amaphephandaba achiyeneyo abika ukuba sekwabanjwa-banjwa isibanga esiyisilinganiso samakhilomitha afika phose amachumi ayisikhombisa kuphela 65 kilometers selokhu kwaqalwa ngomnyaka ka-1993 ukufakwa ithara emgwaqweni wenkayi Bulawayo Road kwakukhangelelwe ukuba uzabe usulungiswe wonke ngomnyaka ka-1999 usenator Sengezo Chabangu owake wazibuzisa ngodaba lolu edalele parliamente wakubeka sobala ukuba kukhanya angani kulungiswa isibanga esifika isilinganiso samakilometers amabili 2 kilometers ngomnyaka kuphela okutsho ukuthi kuzathatha iminyaka phose elikhulu 90 years ukuze ufakwe ithara ngokugcweleyo okwamanje uhulumende uthembisa ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuba ulungiswe umgaqo lo ngesiphangiphange isithembiso lesi sethulwe ngohola ugatsha lukahulumende olubona ngezokwakhiwa kwemigwaqo emathebeleleni North umnomzana Nkosinathi Ncube uthi kule minye njalo imigwaqo abayilungisayo
enkayi road uzothola ukuthi iminyaka uqala next year uzobona ukuvela ukuthi sokulento ekhanyayo siyazi ukuthi sokulesikhathi abantu bakhuluma ngayo but okwamanje siwugcizelele lo hulumende ukuthi umgwaqo lo usebenze
umnumzana Ncube uthi okwamanje kakabi lolwazi lwemali ezafakwa nguhulumende ukugcwalisisa lesi saziso uthi kuzavulwa njalo indlela abachayeli abazayisebenzisa ngoba inhloso yokuphala yonke nje beqale phansi umnumzana Sidney Mthimkhulu wenkayi kusivalo uthi ulokudana ngezithembiso ezifana lalezi ezisuka ziphelele emoyeni
into engihlupha kakhulu ngumgoqo wenkayi ukuthi waqala ngo-93 ngingu-form 2 ngile 15 years lamhlanje ngile 46 years umgoqo waqala
umnomzana Mthimkhulu uthi ngaphandle kwesimo esibi somgwaqo lo abanye bengathola imikhuhlane efana leyofuba ngesimo sothuli emgwaqweni lo
umgwaqo lo ubaluleke kakhulu because ulinka igogwe lebulawayo ilinke isilobela lebulawayo ulinke ijombe lebulawayo ilinke inkayi lebulawayo so yikho ke abantu bonabo bawusebenzisa umgwaqo all those people ba affect ba ku risk yokuthola iTB
kule minye njalo imigwaqo okumele ilungiswe nguhulumende esabelweni lesi induna uMahlathini weCholocho laye uthi isigaba sakhe sikhangelele ukuncedwa nguhulumende ngoba isiqhezuke kakhulu imigwaqo eminingi njalo eminye selokhu yalungiswa nguhulumende wabamhlophe kungakabi lohulumende wabansundu
even the minister admitted ukuthi iCholocho
Unkosikazi Sethulo Ndebele okudalele parliamente emele izakhamizi zeCholocho uthi sekukaningi beluhlafuna lolu daba eparlamente kodwa kungabi lempendulo ecacayo.
Kwehlula ngitsho lo mgwaqo weVictoria Falls Bulawayo lawo. Uvele uzifele, uzifele ngekutsho ukuthi ngumgwaqo oya ku-tourist destination yethu yeZimbabwe. Ayikhangelwa nje imigwaqo yakithi kumbe yithe singathathwa serious khona ngapho emhlubulweni wethu njengoba nje sicho ukuthi ungani sokuyingoma
Abantu abahlala enkayi echolocho lezinye izigaba bavumelana ukuba imigwaqo le ibalulekile kakhulu ekuthwaleni izigulane nxa zisiwa empilo Central Hospital kobulawayo ikakhulu kwabasengozini abagula ngamandla kanye labahlelelwayo ngesizathu sokuba isabelo semathebelele North kaselamchina yonke yokwelapha laba kanye labongi abeneleyo. Imigwaqo le inceda njalo abafundi nxa besiya ezikolo, osomabhizimisi, abakuhulumende kanye lezinye nje inhambo zezakhamizi. Umgwaqo webulawayo Nkayi Road uxhumanisa inkayi lezinye izigaba ezisemhlubulweni weMathebelele North kanye lenkabazwe. Ngingunokuthaba Dlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls.
Ngokwamanje sike sizwe okwedulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Mabel Mpala, umgxoxi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kobulawayo. Ekuhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association sicubungula uhlupho lokusilela kwamandla amagetsi kanye lamanzi.
Abesifazana kungabe kuyibo kubathwalisa amagabhavu zawo kakhulu yini ukusilela ngwamandla amagesi lamanzi.
Esiboraneni kumele umuntu ongumama aphume ekuseni asithi ngwama 2-5 ekuseni, maybe fast 4-5 ayevulayinisa izigubhu zakhe esiboraneni. Njalo angazazilayiniswa kule maximum ethathwayo, maximum of 4 per day. Izigubhu ezingu-4 unefamily abantwana bangu-4 like the 2 adults or 3 adults say family average family of 7 izigubhu ezingu-4 awusakwazi umbizazifaka zibe ngezetoilet, umbizazifaka zibe ngapha ekitchen, whichever way kakusebenzi ngoba umuntu esuka laphana amanzi awagwani. Umama uzathona lisuka lapha ekwesinye isibhorane njalo ayezama ukulayina angakhelela ngapha kuthutha efake endlini ayemelela leziyane ezingali.
Sesibuya lapha emagesini bathola yini inkuni kumbe okunye kokubasisa umlilo?
Inkoni ikukhuluma iqiniso kakula nkuni lapha ngoba kuselaganga ezithengwayo imali zathi vele ingekho isihlupha, akukho mqoko ukuthi ukhiphe imali ithengi gethi ngoba vele yangokho. Igasi ungaze uyifile iyaphela, asithi ugcwalisa ithengi $5-$6 iyaphinde iphele iviki ingakapheli ngoba sokukhandeleyo nayo. Igethi ngapho yavele ethethe imali wagisa igethi elingekhoyo. So konke kunzima, kuchevawe kunzima. Sinje sibona omama sebeze netopa izigubhu leze ama-impis ama-soft drinks bephelisa ngawo kusayikudla oku-right khona lokho kodwa umama uyabe la choice yabe khangeli ngoku
kuyino ngakwayisa abantu kuyino ngathi ufisa ukuthi ukholomende awenze
icela iservice delivery njengoba bethomisa nqa besima lapha namakhampani la ukuthi bazasinika iservice bese sicela bakuhloniphe siphiwe leyo service umhlangano wenabantu abasasuku bekuloso ama-platforms aku-social media siyenze la ma-flyers kumenyezele layonke ethi indawo nabantwana esikolo bakumenyezele kusho ukuthi likela abazali kodwa kabasekumi abadlala
lowo ngunkosikazi Mabel Mpala umxoxi wenhlelo zika-ward 28 e-Country Park kobulawayo ekunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami uzithandekile Mhlanga kuhlelo oluphathelane labesifazane
siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
langa laphuma le ndaba langa laphuma le ndaba lashona le ndaba langa laphuma le ndaba langa laphuma le ndaba lashona le ndaba
ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba namhlanje sikobidi ekezi lampo izakhamizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha owetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala sixoxele linye lamapholisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya
lento iyenzeke esigodini noma ngithi emzini wako Sihayi Sihayi village under chief BD duze nasemaphisa umfana ke simbophile samthatha samusa emapholiseni asekezi ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapholisa asekezi ukuthi amapholisa asekezi asazise ukuthi icala leli lizokwengenela emzini waseGwanda noma nje ngithi kuyiprovince yaseGwanda ngoba kuyicala elingaphezulu kwemagistrate court elidinga iregional court lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi umguza district emzini owaziwa ngokuthi Alexandra ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela sithi nje ulapha koma early 50s late 40s early 50s late 40s ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph's ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital ke esibhedlela sasemaphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamiseka othize ahlangabezane nakho umuntu omdala umuntu omdala sikhuluma nje uyagula uyabhula mpela uke wakhala ngokuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle mhlambe ayolahla itshele ntaba kuke kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na ukufanele ayobonana futhi namapholisa ekhezi ngokubanikeza futhi i-statement
izakhamizi zithini ngalinkemenkeme
izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenze sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlwengulwa ngomunye umuntu wesilisa noma umuntu wesilisa odlwengula omunye umuntu wesilisa asikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuzelesi ngempela ngempela kuyasethusa lesi kodwa khona mhlawumbe mangathanda ukubuka kamuvana izolo lapha yana hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga kuke kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanomzana impela ababili ngabona lesahlakalo sokungeke ngesesithathu lakithi la ngikhumbula eminyakeni ethile edlule bakhona futhi abanomzana abathile abake benza into ethi ayicishe ifane babe namakhosikazi bobabili ke laba bantu bevele otshwaleni futhi nabo njengakulokho kwatholakala omunye esedlwengule omunye sathi mhlambe utshwala nomhlambe imihlola noma imithi phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi kodwa ke ngemva kwaleso sehlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi aziqali kahle hlehle lezinto ukwenzeka esigabeni sakithi la noma nje abantu bayathanda ukuthi izinto babe bayifihle kanti sebefihla nezinto eziyihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela impela ziyakhulunywa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile
inkinga zalabo abantu kufanele zaziwe emphakathini labantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile 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 akufanele sizifihle lezi zinto kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale
umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini
umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye kodwa ke akusingumuntu wendawo ngokuzalwa cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yako sihayi kobitla yena ngumuntu ngokuzalwa ozalwa under district Mguza uzokhumbula ukuthi sina sikwe district Madobo futhi emaphethelweni emadobo sosiya ngapha ekugcineni impela ngoba thina sakhele iBotswana yikho ke imguza isibulawayo north and then thina we are bulawayo further south kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwethu ehleli la kulomuzi lo enze le mkhuba ehleli kuwo asithi nje cishe unyaka kodwa ke cha ngempela ngempela kuyena umuntu engaqamba mangithi mhlambe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo cha kuphelele lo muntu futhi ucabanga aqede okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela impela lo muntu ungabe eyinkonkoni yini ngokucela ngoba kunalabo abantu ababuye babezinkonkoni lapha laba abantu abazinkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlambe uleso simo salabo bantu labo kodwa cha ngokomqondo iphelele lo muntu
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe ngwenya siyabonga
angibonge mhlonishwa
Umnumzana Sihwete Ngwenya lipholisa lesigaba sakobhidi emangweni wekhezi. Besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Sibonga kakhulu uNtukabelinkomo ungadinelwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi wamapiano uKing Mbulazi.
Ngibengelele msakazi ngibengelele nabalalile emakhaya okhulumayo umhlalisi Khumalo owaziwa lika King M King Mbulazi osehambile endimeni kakhulu uculeka isichathamiya kakhulu ngicula umaskandi ngengaza emsakazweni futhi ngihamba iqembu lami lomaskandi manje ke esengufundile iloko ke sengikwenza manje ukuzenzela amabhithi ngiziproducela amabhithi ngizenzela umculo ngokwami wami la ngihlala khona ngaphansi kwestudio sami iGlee Rocks Studios ekhaya ngiphuma eKhezi kodwa ngifana ezikhuleleke kobulawayo umculo vele ngiqale khona la kwabulawayo awudlala ngento yakho awungento yakho sisidlala ngento yakho awungento yakho awudlala ngento yakho Zaki Pafanda, Angina, a shave of the Rosella. Azia, for
China. Abang attend Wutenga, Umtulo Wako, Kumbe Utumana Lawe, Ragutolanja.
Mawungabuzongifonela straight ngathinta kulezi number 0734464215 mawuzothanda ukuthi sixhumane kuWhatsApp 0838426659 kuFacebook ungangena nje uthi mhlalisi Khumalo uyangithola
ubachiyela waphamazi yabalandeli
ngisicela uqhaso kibo ibona belungu bethu abalandeli balaleli siyacela nisupport singajabula kakhulu ngicela isupport yenu kakhulu bafowethu ngicela isupport ungajabulisa nami ngizibone njengomuntu oshintshile ngokwezwe ngise South Africa yila siza amakhona amadoho ize nakhona sekunzima kungasekho lutho olulungayo sesicabanga ukuyasebenzela ekhaya besicela nje isupport yenu kakhulu
Singakehlukani sikesikhangele ezinye zezinhloko zendaba ebezigokhela. Abakubandla elibusayo elezanu-PF bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika, ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Hhayi-ke, siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo umthembu osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.